Good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Monday, December 30th, 2019. And this is Live Talk. I am Kip Stube.
And I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
Tonight on Live Talk, we are talking about the year 2020.
To join in this discussion, please call us directly at 001-202-6192-077 and we'll call you right back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on the 4930 and 15460 kilohertz shortwave, Monday through Friday at 8 p.m.
And you can also find us on the internet. Please visit www.voazimbabwe.com. For Shona, visit www.voashona.com and for Ndebele, www.voandebele.com.
If you've just joined us tonight on Studio 7 Live Talk, we are talking about the year 2020 as the curtain comes down on 2019.
A lot happened in Zimbabwe this year, including the deaths of former President Robert Mugabe and former ZIPRA Military Intelligence Supremo Dumiso Dawengwa, the public shootings of protesters in January by the state security agents, the return of Vice President Constantino Chiwenga from a 5-month medical treatment in China, and doctors downing their tools over low salaries and poor working conditions. Serious economic decline resulted in an unofficial hyperinflation rate of about 480%, among other issues.
Drought also affected millions of people in rural and urban areas in Zimbabwe, with an estimated 8 million in need of food aid. The agriculture season looks bleak this year due to lack of rains in most parts of the country, leading to fears of another devastating drought.
And Vice President's wife, Mary Mubaiwa, who has also been making the headlines of late as she was arrested recently for allegedly trying to kill the retired General Constantino Chiwenga, externalizing millions of dollars and attempting to forge a marriage certificate. She is currently in remand.
Have Zimbabweans lost hope about the future? What are your expectations next year? Let's hear your views about the coming year.
Please note that we're also live streaming on all our Facebook pages, so visit VOA Shona, VOA Ndebele, and VOA Studio 7 right now.
Yes, we're going to be live on the corner and on the zone. We're live to Kulamanje, Lapes Kuluma, Lani. Ngokwenza le umnyaka ka 2019 kusiya kathesike umnyaka ka 2020 siyawazi 2020 sokuselila ngelodo kuphela ukuthi abantu bangene kulo umnyaka soke kuyini elicabanga ukuthi kuza kwenzakala siyawazi lo nyaka sibili kunengi okube khona umnotho ungani kuqa ngamadolo kuzobuya ke umongameli uRobert Mugabe wabhubha kuzobuya njalo lo owayekhangela ke kuintelligence kuZipra uDumiso Dawengwa laye wabhubha njalo kuzobuya ke okunengi siyakhumbula lo chief Nhlanhla Yamangwe Ndiweni osesuswe uba induna khona ngale ke intaba zinduna lakho kwahlupha khonokho kuzobuya ke lo Mary Mbaiwa ikhosikazi lika General Constantino Chiwenga sikhuluma nje use remand prison khona ngale ke eHarare phandle kweHarare kuzobuya ke kunengi sibili sikwazile abodokotela ngabakho esibhedlela umnyaka ozayo pho uliphatheleni asixoxeni zulukandaba kunjalo. Mabelas.
Aiwa, kuneo vachangu vakupinda mchirongwa. Tino kuchingamiza ipano pa chirongwa chedu che Live Talk. Tishuona isu kutita kushika pa kupera kwe gorerino ra 2019. Saka tishange tukutari sauti jii, shaka itika hilo gorerino. Shwa mchiri kurangarira umunyika. Tinoona kutita kawana vaimbo wa mchungamiru wenyika. Varopa Mugabe vachishaya gorerino. Tikaona shwa kare munguwa ya fura. Parejino vanachiremba varikuwani kwa ivo. Vasiri kukwansa kuenda kumabasa vachiti ivo. Mariza varu kuhora, hadzisi kukwana, takaona zvakare, tichitaura isu na Dr. Magombei, ndozvimwe zvakaitika ipopano pa nefenyuro ye Studio 7. Asi tichange tine ipopano, tichionesana nasi taona isu mai Mary Chiwenga, kana kuti Mubaiwa, mukadzi wa General Constantino Chiwenga. Vachinzi ivo varu kumboramba, varu mchizarira, vozoenda pamberi pedare musi wa 14. Saka zvimwe zvatichange tiri kukuru kuya uda, tuda kunzwa kwamuri. Kuti imi ranga rakamira sei gore rino uyezve zvii zvamakasangana nazvo vachinji vari kuchema chema vachiti ivo mitengo yezvinhu yakanga iri kukwira zuva nezuva mitengo yemafuta ekufambisa yakanga iri kukwira tingati viki neviki zvinoreva izvo kuti vazhinji vanga vari kutarisana ivo nemaomero ezvino munyika saka zvimwe zvezvinhu zvatichange tiri kutarisa uyezve taita rombo rakanaka tine mutori wedu wenhau kwamutare awanikwa iye achitaurawo nevagari veikoko kwamutare taona ataura nameya veguta rekwamutare achibvunza iye kuti zvazvakamira sei pagore irori ra 2019 regai timbonzwa kuti vati chive kwamutare
isusu seguta so far atina chatinga kwanisa kubata kuti ichi chiri pano chataka kwanisa kubenefita kubva kune mangoda akawanikwa kwachiyadzwa hongu vanhu vanouya vachigara muno vachienda kwamutare but isusu seguta kuti tinyatsobate chatinoti chiri apa ichi chatakawana kuburikidza nemadiamonds hatina ende izvozvo ndo zvimwe zvatiri kutarisira kuti dai zvakwanisa kuti zvigadziriswe taitotarisirawo kuti pavakanga vauya vachida kutigadzirira one of our markets also market yekusakubva kuti chakwanisa kunge iri project yakakwanisa kukurumidza kumhanya zvakanyanya pari project iyoyo kubva ndofa yane gore yakamira pari zvino inotori nemamwe marata akatorwa zvakare nemwe dutu mpengo hastori napa hapasati patogadzirwa zvakare ende ndezvimwe zvatatotarisa kuti investment mari iyo yanga iri kuwanika kwachiyadzo ikwanisa kusumudzirawo nzvimbo ino even kuwanikawo kana park chaiye kuti vanhu vagare mabhenji zvavo atinotaura kuti inonzi Diamond Park kana tije kwachiyadzwa iripo ine mamutare muno hatina chinhu chakafana naizvozvo ishungu dzedu kuti dai takwanisa kuwana panhu patoona kuti madiamonds akwanisa kubhenefitawo vanhu vemamutare zvakanyanya
dzigore rekuwanikwa kwakaitwa madiamonds taifunga kuti nyika yedu ichasimukira kuburikidza naizvozvo asi tikazviona tinoona kuti kubocha kwamarange kwakawanikwa madiamonds iwayo hakuna kana chinoratidza kuti hakuna zvikoro hakuna migwagwa yakanaka hakuna zvipatara zvinoita kuti vanhu vafilewo vanhu vari kupiwa macontracts ekuita ekuchera madiamonds iwayo vari kungouya kuzoluta vachienda uye tino fungidziro yakasimbarara chaizvo yekuti vanodya nevakuru vari muhurumende saka zvimwe zvinhu
aiwa apo tiri kunzwa kubva zvine zviri kuitika kwamutare vari kutaura ivo vari kuchema chema kuti kunyange hazvo iriyo nzvimbo ine mangoda asi guta iri nevanhu vacho havasi kuwanikwa ivo vachiwana rubatsiro runobva ikoko kumangoda saka pindai muchirongwa monyora zvakare nhamba dzenyu ipo pano pafacebook page yedu yevoa shona kune avo vari padandemutande reintaneti makaisa zvakare macode numbers enyu kuitira kuti tigokufonerai mupinde muchirongwa
Now we've got some news that is coming out here. The Minister of Home Affairs and Cultural Heritage is said to have written a letter to the Censorship, Entertainment and Control Unit asking the unit to actually intervene in the launch of an album by Wallace Winky D. Chirumiko. Now the album is titled Njema. So according to the ministry, I quote, it is understood by the general citizens of Zimbabwe that his music is now political, for it carries political messages that are incisive. The album launch seems to be an opener to a series of destabilization programs as outlined by the enemies of the state. The song Ijibita, among others, a clear attack on the authority as has been Kasong Kachecha. So we have not been able to contact Chirumuko himself, so we hope that the ministry is going to clarify on this issue. So we normally give you even some breaking news and all those kind of things. So, but we've got an audio of people who are talking about Ugutikambe, Umyagoza, Uyabuba Pateren. So I guess this is when Abantu Bekuluma Ngaloku, so this is Ngena Gekuhlelo. Kunjalo. Yes, sadinga ke sizwe ukuthi u producer wethu angathi
nabantu bavuchira amacala enkohlakalo amacala abo avolela emoyeni izakhi engikubonayo ngibona ngani abayenze i follow up yamacala abantu beinkohlakalo ebabophileyo i follow up yakhona ikuthatha i case number yomuntu lo obabophileyo bangathatha i case number yomuntu obabophileyo sekusiba le reference ukuthi lanxa usucungula kumbe usudinga ukuthi i-case number so and so iyenziweni kwathathathelo bani ngicala lo muntu lo wenkohlakalo ngoba ngani kungaba ngcono likhuluma lo moyo lapha egwandi enhwali ngiyabonga
ninjani msakazi basakazi bonke besitudio 7 injani impilo hayi mina ngiphilile basakazi hayi khisimusi ibe right siro thinking out hey siswele izimali ukuthi siye khaya
Mina phepsana osangweni ngiseJohannesburg ngokuphuma ekhaya ngisenkaya. Ayikho into ezoshintsha ngo-2020 ngoba vele leke kusena labo bantu labo akade bekhona since 1980. So yini esiyexpect ukuthi izoshintsha ngo-2020? Ayikho into ezoshintsha as long kusaphatha iZANU-PF.
Ayo khuluma ngomgcini Dladla osuke luphana emzona, emzona K4. Kodokathi ezinisebutswane eFontistown yabulolo. Alinjani basakazi? Bakasithuthwe 7 hayi thina siyaphila. Banjani abanye? Hhayi umnyaka lo kunzimela sibili hhayi. Kunzima. Ukuthi lapho engikhona thina siyabantu esenza ama-peace job. Manje hhayi lo nyaka bekuwomile ama-peace job endaweni yabutswana. Hhayi pa-peace job bewomile. Asazi ukuthi omnye ozayo uzasiphathelani.
Ye labo ke ngabanye abantu abasithumezela imilayezelo yabo yama-audio besitsho ukuthi umnyaka ozababona njani. So marvelous, that those are some of the people that sent us messages. And kade ngikhuluma yikuthi-ke uWinky D sizwa kuthiwa-ke kule nkinga, inkinga enkulu, album yakhe lethi Njema ungazane sokumele zimkhalele. Sizwa kuthiwa-ke umanager wakhe usemapholiseni, sikhuluma khona manje ku-CID Law and Order. So siyabona njalo-ke kula bantu abalokhu betwitter ngakho kulokhu baninenge okunye omangalisayo. So-ke sizaludinga lolu daba siqeda lapha sizwa ukuthi luya ngaphi. So zulukani ndaba asithoveni.
Aiwa, tiri panya hizo dzidze vaimbi, tine mutereru wedu mukuru, top fan wedu wakatanga nesu pano pa Studio 7 kubvira 2003, abvati, ndi Donald Mamboma. Hanzi tetema avi endi mkoma Gibbs, muriseiko kwa Musa Kanganwe kufa kwa Samanyanga. So Gibbs we omitted the death of one of Zimbabwe's greatest singers, Oliver Mtukudzi. So Donald went on to say, please don't forget that this is one event that happened that left a lot of people very sad. And we saw him being given a hero's burial. So thank you so much, Donald, for reminding us. Yes, tangatisina kunyora kushaika kwa Samanyanga. Oliver Mutukudzi takaona vachitisiya iro gore rino saka vari kuti ivo shuwa gore rino anzi pasi hari guti ndokutaura kwari kuti so thank you so much Donald. Saka kune vese vari palive feed yedu pari zvino tinokuchingamidza ipana Kelvin Mindu ari pano wagona chitova hanzi simavi how are you aiwa inini I'm okay. Simeon Banda hanzi muri seiko vashamarari nevateereri vestudio 7 ini ndotamba hangu saka nyorai namba dzenyu makaisa zvakare macode numbers enyu vagava mutandavari vabva vaisa zvatataura vaisa namba dzavo nemacode numbers avo. Eunice Ncube ari kuti muri sei tirikuona Donald Mamboma ndiye atinyorera nenyaya yaSamanyanga aiwa tinotenda. Bernard Bvukumbwe ari kuti muri sei tete kana paine zvimwe zvakaitika iro gore rino zvamunofunga kuti tasirira munogona kunyora togona kuzviverenga ipo pano. Fungai Mataruza ari kuti good evening VOA tinotenda nechirongwa. Top fan yedu Elder Perians, a hard year indeed politically. It is only getting worse. Chitemerere ari kuti makadi aiwa kuno tiri wadi yedu. Michael Mapipi ari kuti pakaipa munyika muno. Leon Gezi ari kuti muri sei zvenyu uko Zimavi naDube. Ndiri kukubatsai ndiri kuno ku Cape Town. Aiwa isu kuno tiri wadi wadi. Tiri kutarisira kuti taamuzuva rechipiri. Tasarwa ne one day chete kuti tipedze 2019 tipinde muna 2020 kana Mwari vakatitungamira. Saka pindai muchirongwa muchitiudzwa kuti imi ndezvipi zvamukasangana nazvo iro gore rino ra 2019 zvamukada kuona tichikurukura pamusoro pezvazvo.
Yes, yabona ke silomalume utamu okagwai kunjani nge mfowethu kuna ngapo kuCanada sile themba lokuthi uyaphila uti lami ngikhona ngibukele mfowethu. Timhlabangane utamachono Dube kunjani kuna ngapo lapho khona mfowethu ubona njani umnyawo obuyayo. So ke khuluma khona mpisizo Thobe ebandama la uti linjani VOA. Siyaphila kakhulu ke kwini lonke lisibukeleyo khona manje ndingabe likhona kuFacebook libe khona kuma-websites ethu lendawoni nje ezijeneyo ndingakhohlwa phela ukuthi lisithumezele imlayezelo yenu kwezithi siyibale. Kuzobuya ke uvelaphi Sindi Moyo uthi yo that's a lot of things bekunzima lo nyaka ngakho ke sile themba lokuthi umnyaka ozayo uzabe ungconywana. Giant Nyathi uthi salibonani ngibukele ngikwele Botswana kunzima okunye okumangalisayo. 2019 bekungani kutshele kanzima. 2020 aswasti kuya ngapi. So kutoa usile kola kumbani.
Anzi tina kola varipo panare. Hello kola.
Hello.
Ye kutoa mKingston. Kwa napo sekumani. Kingston kunjani?
Ngila ngapila kunjani baba.
Ngipili lunga po wanapo Kingston.
Ngilapa ye kokwe.
Ye kunjani kokwe. Uya tanyalu chinda kwa napo.
Ya sasa yiki manje hayi izinto kasifuna ukuthi line kulonyaka kuyafiyo.
Kunjani?
Ah kula zulu nduna.
Ye manje umnyaka obuya ubona njani mfowethu?
Mina ngibona ukuthi kuzaba kunzima kakhulu, ah uza umnyaka ukuthi sizasela ukudla, sizasela imali, sizasela imfundo, sizasela konke. Ambona ukuthi kuzaphatheka ngani. Hayi ucela lapho ukuthi inkosi isibuzise sibili, hayi lapha siyafake njani, hayi ukuthi idola ithi ngiyabenga sinxasiza. Ambona ukuthi idola iyancedisa kanjani. Hayi umnyaka ozayo, hayi silapha nduna.
Manje Paul nalingenza ungenzani phela kwen two spills uphila njani khona
alapha siphila ngokuthwala into lezi amadona lezi manje iyazi ukuthi ifiwe leyathe wengayithola ngapi ithwele kakunda umsebenzi yabo ukhona kudalana lo ukuthi ungathola umumbu uhambela kumbe ekhanya uhambela kumbe kulimango uhambela kumbe ekana kumbe ngathi kanti idizini lakhona liyadula akuna into ongayothi ungayibamba kanjani.
Hayi siyakuzwa kakhulu phosi lokugcina mfowethu.
Ugcina mfowethu ukuthi mbengelela abantu abangumazayo amaprogramu oborukobo labo labanye o-Livingstone, o-Millstone ukuthi hayi madoda asisebenzeni kahle kahle sincedisane singafa singabambisana kahle.
Hawubona ke mfowethu sibonge kakhulu Kingston ungathilona kusasa khona lapha eGogwe.
Yebo baba ungikhumbule kusasa ngikhulumela we futhi.
Hayi ngibongile kakhulu udingela ukuxaxaxa kunabo. Bye bye. All right, bye bye. So that is Kingston. He says he doesn't see a good year in the coming year. So he says people already are starving. People need some kind of help, you know, in terms of food aid. So he says the rains are just hazy. Like there's almost nothing, according to him. So the agricultural season says, he says it looks a bit bleak, you know.
Regaitenderere mberi tichiwani kwesu tichiverenga zvamuri kunyora ipo pano paFacebook page edu totora kutora mukana uyu wokutenda vese vanogara vachititsigira pano paFacebook page edu yeVOA Shona. Kunyangwe zvinhu zvakaoma tinoziva kuti data riri kudhura asi vanhu vanogara vachiuya. Top fan yedu Elder Piri ndovaye vati very hard year indeed. Leon Gezi hanzi muri seiko zvenyu ikoko ndovati vari kuCape Town. Michael Mapipi ari pano Makuramini hanzi pakaipa zima yaoma. Lamek Mufushwa hanzi simavhi muri seiko henyu musakanganwe kufa kwehero Dumiso Davengwa uye Concord neFalkram of the pith. Hey, ataura chirungu mkoma pana. Business account, arikuti muriseiko good people here. I'm doing well. I just want to thank goodness for the Lord. Nekuti chengeta kubva muneja kawanda shakaipa. Zita Howard people's darling dirikuno kujoza ku Kempton Park. Christopher Katesi, arikuti chamisa na ED. Ngaba taurirane. Zvinhu zvifambe munyika saka kuna mukoma Christopher vari kuti ivo vari kuda nhaurirano. Deben Chawanda arikuti I'm watching you live from Pretoria, South Africa 2019 yanga isina kumira mushe. Tiri kuvimba nenyasha dzamwari kuti 2020 ichange iri nani. Aiwa pane vamwe vambotinyorera tisati tapinda pachirongwa chedu asi ndiri kunzwa kuti tina caller ripo.
Solomon.
Hello caller.
Makadiko.
Aiwa, tiri wadi, tiri kutaura nani uyezve muri kupi?
You are talking to Solomon Gwerevende from France.
Ehe, kwakadiko kuFrance uko mukoma Solomon?
KuFrance kwakanaka zvikuru.
Ehe, tipeiwo maonero enyu yanga yakadiko 2019 uyezve muri kushuvira zvipi 2020?
Maonero andakaita 2019 angari makata chaiwo chaiwo takasangana nematambudziko akawanda uye akasiyana siyana zvikuru. Takanyanya kutarisana nenyaya dzepolitics, takatarisana nenyaya dzeeconomy. Vanhu vakatambudzika zvikuru kwazvo zvinonyatsokutobatika uye kana kuti zvatingati muchinhu zvino zvine yatinoti concrete evidence. Saka vanhu vakasangana nematambudziko ekukwira kwemitengo, matambudziko ekuchinja kwemaretsi emari, matambudziko akaita maybe say sudden change of the currency, especially with the particular reference to the use of maybe US dollar zvakanga zvisinga tarisirwe nevanhu kuti zvingaitika there and there or sudden. So as a result, zvaka affecta vanhu vakawandisa uye zvaka affecta even my institutions and business entities zvakanyanyisa. Saka ndandichishuwira kuti dai zvaigona mugore ratatarisana naro iri paitwa zvakawanda zvakasanganisa maybe a reflection on issues to do with economic policies or a review of economic policy so that maybe we can find a way forward of rectifying these challenges which people are currently facing.
Aiwa. Maybe taura yenyu muchitaura mazwi ekupedzisira.
Okay. Ndingangoti muchidimbu chakanyanyokosha maybe chingaibatsira apa ndechekuita maybe a dialogue between different political entities so that maybe they can come up with a meaningful solution to the problem that are being faced in Zimbabwe.
Aiwa, pakanaka chaizvo. Muve nezuva rakanaka. Mino kana paine vamwe vamuruda kumhoresa.
Ya, vekumhoresa ndina wekutanga ndoda kumhoresa mukadzi wangu Naume Mudzingwa ari kuZimbabwe kumasvingo nemwana wangu Tadiwanache pamwe chete nevabereki vangu mai nababa Gwerevende vari kuBuhera kwamuzokomba.
Aiwa, tinotenda, tinoshuvira kuti amane shamwari dzenyu vari nani zvavo kwa vari kumasvingo uko.
Handiti ka.
Ehe.
Tatenda zvikuru.
Okay, thank you so much. Bye bye.
Yes, ngakai ke ku Donald Mambo masizo kutake silomunye osecingweni kodwa ke ngicela ukubala into message yodwa. U Giant Nyati uthi salibonani. Ngibukele ngwele Botswana kunzima okwenzakale lonyaka ngo-2019. Ku-2020 sibona ngani siyabe sithola amagato bavuzayo njalo. Musa Mazibuko uthi litshona njani Dube ukuthi kona umnyaka ka-2020 uzabunjani izanu sabusa asibona ukuthi kuyaphumani. Kuyabela kufana nje. Wiseman God Knows Nyati uthi ngikhona nami Dube kona hamba ngibukele ngise-Gauteng e-Hillbrow. Ngiphuma eKezi eMapisa. Kunjani lapho khona khona ngapha mfowethu. Uzama Dube uthi Zimbabwe never be all right. Kusasa kumbe nini. Zanu nga sabusa. Utatendela uti hello bafowethu. Yes, Dr. Snow Donald.
Ai what no. Kuchingamidza hii mchirongwa mkoma Donald Mamboma.
Machete mavelas na mkoma Gibbs mazwela se.
Ai what a square. Ta urai tins gwende jipi shaka kubata hii rogore la 2019 hili.
Zimwe tingata ura. Zimwe tunge gwe nika.
Nare dzenyu manje mbofamba ifamba itone.
Halo.
Nare dzenyu amene zvari kuita famba ifamba imbichana.
Halo makundo.
I regret to go call you back. Isayenyu phone pass will call you back.
Alright.
Yeah, sorry mambo masiyamkhulu so mambo mapheli khale khona lapha. Yeah, sibona ke uSid Ncube uthi baba Dube ngibukele ngkhona lapha emsazweni lani lonke. Umandla Mkhonazi la ukhona lapha phela iUSA. Kumbe singazi ngike ngabona imfanekiso yakhe kuFacebook engazani useZimbabwe. Bengani ukugada inqola mfowethu. Unjani lapha khona ngapha? Siyabona ke banenge abantu lombonisi uSibanda semtaweni. Kunjani?
Aiwa, pane vamwe vanga vatinyorera patamboisa post yedu. Tina Lizi Mugova angati ndifonerei tikuedza namba dzenyu. Gwerevende Solomon Tafadzwa Matsia Egias Muvindi Levi Musara Noxin Tembo Donald Mamboma ndova tanga tikubva kutaura navo. Praise for Losu Joshua Matutu Washington Mabizeni atanzi tifonerei. Hadi Nelson Zuze anzi please ndirikudawo kuti mundifonere. Please, ndiri kuno ku Nelson ku Rustenburg. Morris Muhlanga ziyawena hanzi takatamba Christmas zvakanaka uye Mwari vakatisesedza kudzamara tasvika patiri pano. Inyasha dzamwari kuti tigone inyasha dzamwari pamwe pacho taisangana nematambudziko akasiyana siyana uye nyika yedu yeZimbabwe iri kuenda kumagumo kubva zvakapinda vari pachigaro. Ndibateyo please. Parizvino panhamba idzi ndobva vaisa namba dzavo. Saka tinokutendai vese vari pachirongwa chedu parizvino uyezve musanete kuramba muchinyora pfungwa dzenyu tiverenge. Toda kunzwa kuti zvii imi zvakakubatai muna 2019 uyezve dai maiwana mukana wokutaura nehurumende tichipinda muna 2020 maiti chii. tinoona mangwana muimbi Winky D anga akatarisira iye gafa anga akatarisira iye kuita gafa party pa HICC Marare achiparira iye album rake idzva rinonzi Njema asi pari zvino pane mutauro wokuti anzi iye ngaamboenda kumapurisa achinotaura nyaya yake kuti zvakamira sei asi tichange tichikupa iyi nyaya iyi nekutambira kwatinenge taiita asi pari zvino gafa ranga riri kufanira kunge riri kuwanikwa iro vachivharisa mangwana kuHICC asati zvazivikanwa kuti zvichaenderera mberi here nekuti vari kunzi albhamu ravo iri rine chekuita nezvematongerwo enyika
toke uchaize lizve nenomandla mukwanazi uti sakuona Dube zike sakhuluma ngawe konapa uti I'm watching you from Indianapolis in Indiana. Knowledge Mkizo Ncube uti how do I access the station of the people? I'm lost, guys. Give me these frequencies. So here are the frequencies. Knowledge Mkizo Ncube. So you can find us on Live Talk on 909 medium wave frequency, low 4930 and 15460 kilohertz short wave, starting at 8 p.m. from Monday to Friday. Zapinda futi, 909 medium wave frequency and 4930 and 15460 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m. I think unzwile Knowledge Mkizo Ncube. So ngawo ufuna ukuthi usingene usizwe mnandi nje hamba khona apho sizothi kunjani. So ke siyabona ke kulabanye abantu abangenayo baningi sibili abangena namhlanje lingakhohlwa phela ukuthi siya live streamer khona manje VOA Studio 7 VOA Ndebele and VOA Shona. So wena ulakho ukuthi uya ngapi? Ngizokuthola slot afa sicinge.
Hello caller. Hello. I want to what it's all and I know you're kupi.
Murutara natafazwa ndiri ku Polokwane South Africa.
Kwakadii ku South Africa mkoma tafazwa.
Aiwa South Africa kuri nani atete.
Ehe, tipewo pfungwa dzenyu makaiona sei ku 2019 uye zveshuwiro yenyu ya 2020 ndei.
Atete chokwadi chisingaputsuka ma 2019 nyanga yakatomera zvikuru sei tiri pa Zimbabwe apa. Ya muri dzatiri kuraramisa tiri kuna uko kudai dziri kutipa mitoro mihombe chaiyo chaiyo because kubva pane zvese zvaunofanira kudya nezvekupfeka nezvese zvaunofira uchiita ndo unofanira kunga uchiita wagadzirira vari kuti kumusha hakuna kana plani hakuna kana zvani saka pa 2020 apa zungoona zvakaoma zvakadaro shuviro yanga iri yekuti dai vari kutonga nyika yedu yezimbabwe ava vaedza kuitawo plani yekuti pamwewo tingakwanisawo kuti tidzokere kumisha yedu tichishandawo tiri munyika yedu yezimbabwe tichisimudzawo nyika yekwedu because mashandiro atiri kutoita kunoku zvinotaridza kuti iyo South Africa ndiyo iri kutofamba and pakuzopera kwenguva yedu nyika ichazonge yakumashureshure kwekupedzisira
saka munoona sei 2020
2020 kana tichitarisa tiri kusaidire kuno kusouth africa kunoku ndinoona kuno zvinenge zviri nani kuno zvoshandika togwanisawo kubatanidzawo zviri zvitatu zvichibuda but kana tiri kumusha kuzimbabwe ndiri kuona vanhu vachiomerwa because tikatarisa mvura chaiyo chaiyo yemudenga haisiri kuda kunaya zvinhu zvakaoma semamiriro zvakatoita izvezvi asi hope ingoripo mwari ndewo munhu wese pamwe zvichaita
pane hama neshamwari here dzamungada kumhorisa
ya ndingada kumhorosa shamwari yangu inoitwa Malvin Nyamukubva ari parusape apo ya handofunga ndiye chete
aiwa pakanaka pakadaro muve nezuva rakanaka
ndinotenda
bye.
We've got on VOA Studio 7, we've got Melusi Ntini, who says, I'm watching you from Kokwe. Kokwe Pela is a Midlands, eh? Aaron Makowa says, follow me right now, guys. I think he's in Zimbabwe. Then Taipan Muzi says, the people of Zimbabwe must stand up and fight for change. Then we've got Rapson Mwale, who says, Linjani Tube, libo dlala pela wonka ma video, la ama audio, ngiyacela guys za idlala mfowethu liyakho sizayidingadinga khonapha ukuthi nxa iseduze siyaphosela nxa kuthi khatshana ngazani kuyasiyehlula. UThailand Bings uthi watching from Dola Zambia ye kunjalo ke sesilo Paul Ndlovu ecingweni. Baba Paul Ndlovu kunjani?
Ngiyaphila kunjani sakala
hayi siphile mfowethu akutsho phela ukuthi umnyaka ozawubona njani
Hayi, ngiyakwaza mina ngiyendlela engibona ngakhona angiboni change enkulu engaba khona. Ngoba angithi uyabona ukuthi nje masikhuma ngomnyakazo sikhuluma ngento ekhona kusasa ngo-12.
Mhm.
And the mouth yabheka isimo sisatshona phansi. So akula mehluko mina ngubonayo ukuthi next year singathi singabhekela change. Into ekhona nje edingekayo umsakazi eZimbabwe. Ngicabanga ukuthi if abantu beZimbabwe befuna i-change isezandleni zabo, i-change ayikho ku-government, isezandleni zabantu. Abantu abayeke ukudividana, abantu bahlanganisa amakhanda, abantu badingide into engabenza ukuthi baphume odakeni abakulo, kanti ukuthi babheke ku-government. I-government yona ayikho enkingeni, okusenkingeni ngabantu beZimbabwe. So udinga ukuthi abantu beZimbabwe bahlale phansi bahlanganisa amakhanda, babone into engabenza ukuthi baphume enkingeni abakuyo. Then from there ulapha bangakwazi ukuthi bakhulume nge-change yelizwe. Ngoba okwamanje omunye udonse siyale, omunye udonse siyale, ongangokuthi inkinga seZimbabwe asikaqali ukufesana nayo. Into esifesanayo manje ilokhu esikwenza ukudle phana thina singabantu, singabahlali. Uyabona? So ukuthi ngezinye indlela i-change isesefar ngoba sisaba thina sodwa, you understand? So kudingeka ukuthi abantu bahlanganise umqondo, bayeke ukudividana, abantu babheke the real problem ekhona eZimbabwe ukuthi idinga iphi attention from ebantwini, idinga liphi icembu lezombangazwe elingabasusa odakeni. Whether uyamthanda umuntu or awumthandi, don't hate umuntu ngokuthi ubadla elithile. But ibheka i-future yakho labantu abakho ukuthi isi singavotela lowo muntu mhlawumbe kungaba li-change elizweni.
So change okujoyo ukuthi change ingavela ebantwini vele ngokutsho kwakho phela.
I-change ingasuka ebantwini ngoba okwamanje angiboni mina ikiza ni phefu ngwayo ayila i-change. Msakazi khumbula ukuthi from 19 I'm sure lobo ungazalwa or wesezela don't know modzele bumncane from 1980 how many years now do you mean ukuthi usazoba le-change ezolebeza ni phefu ikhetho ngabe ihamba ngenyawo.
Yeah, I think ngo 1980 ngase ngilama 20 kona manje. Ngase ngikhokhe blind.
Ukuthi ukuthi manje sizofuthiye kunjalo. Uthiye kunjalo.
Drop point. Ngibonga kakhulu Paul.
Hayi, yabonga nawe.
Ube nomnyaka omuhle, omutsha omuhle.
Hayi, kakhulu msakazi. Mhlawumbe sizobona i-change njengoba nje siyaqala ukungena into lethiwa ngo-2020. Ngilakhe enkulu kakhulu ukuthi abantu bathole inombolo efana naleyo besaphila.
Hayi, siyabonga kakhulu ke mfowethu, ungathina kusasa eh?
Ya, ngibongile nami.
Yeah, so that's Paul. He's laughing because he was saying that maybe in 1980 I was not born. So I was telling him that I'm a brand new second hand, you know.
I can imagine. So, anyway, let's take a caller. I understand we have Agnes Muvindi. Makadiva Muvindi, tinokuchingamidza pachirongwa.
Sina nemurayidere sisama vema muka sei nekuswera.
Aiwa taswera kunokuya kuma 22 saka hata swera yedu zvakanaka. Hatipewo pfungwa dzenyu 2019 yange yakamira sei.
Ah 2019 yanga iri nani zvayo. Kune asindinoona sekuti yanga iri nani kune swangwa vari kuno because tiri kuno ku South Africa asi kune vabereki vedu vari kumba hazvinhu hazvina kumira zvakanaka. Yanga isina kumira zvakanaka.
Mhm. Ko 2020 munoiona ichizodi.
Maonera angu pana 2020 apa zvakutoratidza kuti zviri kunongedzera kuti zvinenge zvicharamba futi zvakangoma kana pakasaitwa nhaurirano dzakajeka dzekubudirana pachena pakati pehurumende yedu. Nekuti maonera andiri kuita ini kuoma kwese kwakaita zvinhu nekuchema kwese kwatiri kuita isu zvizvarwa zveZimbabwe. Nawe kuti hurumende yedu inenge isiri pachokwadi nezvinhu zvayo nekuda kugadzirisa gutsa rozhinji. Nekuti dei yanga ichida kugadzirisa zvinhu ka kutaura kuno tingadeita pane imwe stage pamwe kutaura kuno tese tingadeita takadzokera kudzimba takushandirawo kunyika yedu tichikwanisawo kuita icho neicho tisinga neteki semanetekera atiri kuita. Nekuti katarisa izvozvo izvi tisi nemaomero akaita zvinhu chikafu kumusha tiri kutoshandira chikafu kuvanhu vari kumusha pari zvino.
Saka dai maiwana mukana wekutaura nehurumende maiti chii takatarisa iyo 2020?
takatasa 2020 denda iwana mukana wakutaura nehurumende handaikwanisa kuti ndivataurire kuti ndiye vakwanisa kuita serious vaonawo kutambura kuri kuita ruzhinji nekuti ngavasatarisa kuti vari padhuze navo vari kuti zvinhu zvakanaka nekuti maonero andiri kuita ndekuti havasi kutarisa rumwe ruzhinji rwese rwunovairwo Zimbabwe yese dee vachitarisa ruzhinji rwese ka vangadai vachinyatsoona kuti hazveshuwa vanhu vari kutinetseka asi ivo vanoona sekuti zvinhu zvakanaka vari padhuze navo vari padhuze vari mugavhenmendi imomo ndo vanenge vachidya vachiguta vachiita sei saka vanoona sekunge zvinhu zvakanaka ende zvagara munoziva kana munhu ari iye ari kudya anofungidzira munhu wese akaguta
aiwa chikwazisai hama neshamwari tinzwi
aiwa ndinotenda ndinoroda kukwazisa hama neshamwari ndichitangawo nemhuri yekwangu kwamuvindi kubhuyera mhuri sei ikoko vese vanondiziva vanondifarirawo vese nemi vana sista mavhe ndinokutenda ichose
aiwa
pinda muchirongwa
tinokutendai munogara muri pano musanete gore ra2020 rambai muchidzoka ipo panapa
aiwa pano handibvi nekuti ndipo pandinoona chokwadi chese ndopanotaurwa nhau dzinonyatsokufadza dzino dzisina kwadzakarerekera
aiwa tinotenda muve nezuva rakanaka
We've got ZANU-PF Central Committee member right now, and that is Joseph Chuma. He's in Victoria Falls. He's attending a carnival, so we have requested him to join us for only a few minutes, and he says he can't continue after those few minutes. So, Mr. Chuma, just briefly, we are looking into 2020. What are your expectations as a party and as a country?
I will tell you my one and uttermost expectation as a person, and that expectation is that I wish that people would come to the table now. We've identified a lot of problems that our country is facing and going through. I think 2020 must be a year whereby people now come back with solutions and solutions and solutions. We've got a president who's willing to listen. We've got a system that is willing to embrace. Why don't we take advantage of that? For the betterment of Zimbabwe, we need to now come together and say, let's offer solutions to all these problems that we have. Sit down as brothers and sisters, as Zimbabweans, and come up with a way, strategies, whatever you can want to name it, that will make Zimbabwe a better place that we want it to be for ourselves, our children, and our children's children. Once we do that, then we will have moved them a mile longer than what we should have been doing this past 2019 year. So the 2020 year must be a year of revelation, a year of solutions, and a year of working together, irregardless of whatever party you belong to, be it you are from ZANU-PF, MDC, ZAPU, or whatever party. Let us come together and put our hands on the desk and proper solutions for the betterment of Zimbabwe.
Ye kodwa ngisindebeleke sikubuze khonapho ukuthi wena ubona njani nxa usukhangela sibili abantu bakhuluma njalo bakhonona babachuma bathi ababoni vele kusiba lenguquko ilizwe lingazani lomnotho obhidlikayo lento ezinjalo so wena ubona ngani inguquko yangikhona iyavela ngabuchuma
sesibonile inhlupho ezisibambileyo njengelizwe lelo leZimbabwe izinto zonke ezisikhathazayo sizibonile Also, kuzaba impumela ukuthi ngiyafisa ukubona umnyaka lo ozayo ka-2020 ube ngumnyaka wabantu abazabe bebisa khona ama-solutions esingakuthi mhlawumbe ngesintu abazabisa khona imizamo yokuthi siphume enhlupheni zonke lezi esizibonayo singavele sikwenze lokho singakhangeli amabhathi esiwagqokayo amabandla atshiyetshiyeneyo ungabe ngowe-ZANU-PF kumbe ngowe-MDC kumbe wangabi into eqakathekileyo emqoka yikuthi silo mongameli olalelayo ofuna ukulalela ode ngabizwa uyashabela afike sefikile endaweni eziningi simbonile kobulawayo ebuya wahlangana labantu aba massive society organizations labana eba kugade ngesikhathi saba bomgabe vele kwawo ingwele ngonyama kungabonani kodwa yena simbonile ehlala lapho o Jenny Williams labana abe hoza nabanye amagroups atshiyeneyo enzama ukudinga ukuthi kanti singakubamba njani okuyinto lokho. So u-2020 abe ngumnyaka wona lowo ukuthi bona wonke umuntu kazizwe elelungelo elekufanele ukuthi bona abise imizamo esingayenza yabona impendulo esingaba lazo kunhlupho lezi esilazo njengeZimbabwe singavele sikwenze lokho ngizabe sesithuthukise iZimbabwe.
Yes,
before he goes, toda kutombonzwa zvecarnival kuti ndoko avari kwakamira sei kucarnival kuVictoria Falls kwamuru.
And this carnival hangu in rukumusha sikuita amena kuti mishona inoziya tikuedza kurangarira magamba edu emhuri yedu but Victoria Falls ndambopfuura nako batinekumusha kwandandichienda. Aiwa vanhu vari kufara ndaona kune varungu vanhu vatema vese vanga vari vese together. Saka ndaona kunge spirit yacho was very festive indeed and we commend that. Vanhu vechiuya vechipara kudaro bari ndazvipfuura ndakuenda kumusha hangu but mangwana ndichaedza kuti vame ndingatiza kumusha ndimbodzoka kuVictoria Falls ikoko kucarnival yacho tichimbosvitsa 2023 ikoko.
Aiwa, tinotenda muve nezuva rakanaka.
Ndatenda zvikuru.
Yes, siyabonga kwalite, bye bye.
We have a caller. Mm-hmm. Hello, caller. Hello, caller.
Hello.
Hey, tukutaura nani uyezve muri kupi?
Ndiri ku South Africa, mudzara naLevi.
Taura itinzwe mukoma.
Inini hangu ndirongoti chimiro chekumusha kuti chimire zvakanaka.
Mhm.
Unge ZANPF neMBC zvasangana zvataura pane maanzazi pape kuti nyika iri ingafamba zvakanaka. Saka pane need yekuti pave nekuzvininipisa zvakare kuna vamunangagwa vagare pamwechi na vachamisa zvinhu zviite zvakanaka because mamirira zvakaita zvinomira zvakanaka zvachose.
Mm-hmm. Makakwanisa kuenda kumusha here pakisimusi apa?
Nda gara ndiwanzoenda hangu mupa Christmas ndiwanzoenda kumusha every January.
Mm-hmm.
But ndanga ndiriko ndakaenda kunhamo yasisi musi wa6 ndikadzoka musi wa19.
Aiwa, nematambudziko. Makatarisira chii mugore ra2020?
Mugore ra2020 ndirongoda hangu kupave neshanduko. In fact ndoda kungoti ma main political actors munyika medu have a more progressive because my problems they day standing and ndango gadzirwa kubva political level these numbers are not.
Mhm. Pane vamungada kukwadzisa here?
Ndoda kukwadzisa mai vandakasiya kuchivhu, mai Rukato nemusikana vandakasiya agere navanonzi Roslini Mpindu.
Mhm. Matimudzimai wenyu here kana kuti
nomusikana webasa agere namai?
Alright, okay. Aiwa, pakanaka pakadaro. Muve nezuva rakanaka.
Tinotenda kwamurume.
Bye-bye.
So it's good that he can still remembers that there is a mate at home and says
very, yeah, inspiring.
Hi.
Indeed, yeah.
Mm-hmm. Unkosi nati Chingandebele uti siyabonga Studio 7 uba lani umnyaka ka-2019. Belisethulela indaba zeqiniso sizahlala selisekela ngo-2020 siyabe silani nsuku zonke. Siyabonga kakhulu ke Nkosi nati Chingandebele. He says, thank you Studio 7 for giving us very balanced news. And then we've got John Khumalo. Khumalo, kunjani? Uyaphila Khumalo? Sondela efonini kuye. Sondela efonini Khumalo.
Yebo.
Ye, ubona njani umnyaka ozayo?
Umnyaka ozayo ngokubona kwami kuzoba nzima kakhulu.
Mhm.
Ngoba into esikhala ngayo ngamanzi. Then khona manje isikhathi sokuthi nga imvula ina ayikho. Kushuthi siyongena kuwo lonyaka singena mvula, singena lutho. Kukhomba ukuthi kuzoba nzima kakhulu ene nala eSouth Africa nakuBotswana lapha. Ngiyabona ukuthi kuba nobunzima kakhulu kubantu baseZimbabwe. Kuye kuya ngami nga abantu bebambana. Bazama ukulanda ingozi le ezayo ngoba la South Africa akusaphileki.
Mhm.
And then yebutwana nako akusaphileki. Bakhala ukuthi sibathathela umsebenzi.
Mhm.
Kube naleyo umsebenzi ayikho. Njengamanje akusena belungu la South Africa amaplazi wonke mawuhamba lapha akusena belungu. Ivijana le ivijana le esele yabelungu. Baba bambe inkunzi baba tshontshela baba bulala nabo bayaphuma futhi nawe mawungumuntu omnyama mawungathi uvusa ikhandu zama ukuhluma bakubambe inkunzi bayakubulala manje siyakhomba ukuthi unyaka ozayo uzoba nzima kakhulu.
Hayi thosela ukugcina ke baba Khumalo.
Ya elokugcina nje engingakusho ukuthi abantu bakithi ngabe bambane ngoba ekhaya khona siyakuyela akujiki ngoba impilo khona lapha njengoba ingasekho nje sokukhomba ukuthi asibambaneni sibuyelene ekhaya kusesenesikhathi silungiselele ukuthi njengoba kukhona izipompo zamanzi lana zokupompa amanzi ngabe siyazithenga sizise ekhaya zona lezi ngoba belingumabe bephuma eblazini lapha bazithengisa zisachiphile sithenge zona sizipha amanzi ekhaya silime yikho nje ngila ukuthi ngabe siyakwenza thina esilana ngaphandle kwelizwe.
Hayi Khumalo sibonga kakhulu ube lomnyaka omuhle omutsha omuhle kakhulu ba.
Ngiyabonga baba ngibonga kakhulu nami ngiswele imlomo ezinkulungwane Studio 7 aqala ukuyilalela ngabo 88.
Yebo phela.
Ya manje yabuya yangilahlekela manje sengiyitholile ngijabula kakhulu uma nisekhona.
Hayi Jova mfowethu siyahlala sokwethulela kumnandi.
Awuzwake ngibonga kakhulu.
Hey Khumalo baba thank you so much that's Mr. John Khumalo. He's saying that his major worry is lack of water,
mm-hmm.
and then other issues. He says people should be actually united and go back home from South Africa, because in South Africa, he says, life is tough.
Mm-hmm.
Now, people in South Africa don't want them anymore. And in those farms occupied by white commercial farmers, he says there's no longer any work there because some of them are being beaten up and, you know, all those kind of things. So he says the best solution is to go back home and revive the country.
Mm-hmm. Ah, we have Mkoma Donald Mamboma back again. Talk Chingamiza in Nemfaro Mkoma Donald.
Hello, Mkoma Masera.
Ayo wata square. Multipower maonero enyu zvizva kakubata I 2019 iyi atakusiya.
Chinhu chakanyanya kundibata sete mavhera. Musi wa 23 January, gore richitanga iri. Kusiya kuti kurashikwa kwatakata nawa mutukudzi kwakandigwadza zvingaitika. Zvino ndombofunga kuti koi mwari wakafunga sei.
Mhm.
Asi kutonga kwa hako hazvina zvatingaita. Ndozvinja ndo chakanyanya kundi bata zvakanyanya mugore redu ratasiya iro. Kurashikwa kwatakata nasa manyanga.
Mhm.
Ndi ndozvo yadu zvimwe hatingati edu kufu hatingazoti gwakanakira pana ningi gwakashatira pana ningi.
Mhm.
Kuzosiyawo kwatakati vana vava mugabewo ndezvinewo zvakaitwa mugore rine. Asi chakanyanya kundi chinonyanya kundi neza naiko zvino kushaya kwati kurasirwa kwana nasamanyanga kwatakaitiwa. Hapo ndakagwadziwa sete mavhira kandi kunepirai.
Mhm. Aiwa pakanaka pakadaro.
Asi chozoinawo kuzokutambura kuri kuita vanhu munyika tete mavhira kana indication yekuti gore rinotevera ratoda kubata mangusira mangwana izvi. Hapana pichatati yachinoratidza kuti ringava rakanakira vana veZimbabwe nokuti zviripo sofaka hapana chati yachinja. Nokuti kana zvinhu zvakangomira zvizvi. Hapana chingati pahupi nokuti maitiro atachingoita zvinhu ndiwo awo ndiwo saka hatina exchange yatingatarisira. At the moment ndinosongoti gore ratiri kupinda riri tiringopinda mugore rakangofanira tabuda kana ringati tawese nokuti hatisati takwanisa kuti tizive kuti zvati zvainyanya kuti inoita ndezvi tinozviziva but hatikwanisi ku hatina chatinokwanisa kuita kuimplimenta kunyange especially vakuru vari mukabhineti. Ndakambokuudzai ndichiti ndina sekuru vari mukabhineti yamunangagwa vamutodi deputy minister of information. Tati zvavanenge vachitaura zvari kuda chitaura unonyatsokuona kuti zvinoshuvaka uyafa kuti tiinde kune chiedza kana kuti zvisike kugenani chaiko chaiko tichiri kure tete mavhera zvekuti zvinotoona kuti haa kwatiri chai chaiko nyika igotonjani akauya zvokombita nedzimwe nyika mutadhiki kana kupasi rezi haa tiri kure tete mavhera ngatirege kucheza hatida kusora kana kuti kunyika yedu hatiinayo patriotism. But zvatiri kuona zvegiraundi tete mavhera hapana kana chingati pahofu kuti tingati gore ra 2020 aizvingazoitika chino kana vachingotaura kuti Poland yacho vachitaura vachinofidha hove dzavo kumba kwavo kukirwe kuti kupurazi kwetwe haishasenge nhimbe kudaro hapana chinobuda tete mavhera ngatitaurira nechokwadi achiputukamo
aiwa mashoko makukutu chitaura yenyu 2020 makatarisira chiimva mamhorisa amanesha mwari.
Ah, ndachingokumbira kuti kana mwari arambe akangoti vhurirawo mizuno tikona tikonasa kana kuri chekuru South Africa. Mhm. Vose zvinini zvavari kunoko vari kuti varuda kubvari kubvisa nenonzi Border Management Authority.
Mhm.
BMA. Saka ita iki bill rada kupasa ku parliament kuti pa border pachinge pabviswa mapurisa atinowana vamwe vari kushanda pacho inonzi border zvokuti vanenge vava under one roof vanhu vanenge vachishanda ipapo.
Mhm.
Uchimizi kuda ku strengthena kuti vanopinda munyika yemunoku South Africa vachibva kune dzimwe nyika like Zimbabwe inenge ichitambura nevalawi. Inge yaku limita maitira maoni vandozviita saka ndokukumbira kungoti dei kuti mwari vangoti zvavo vasanyanya kuzoomesera.
Mhm.
Upenyu weZimbabwe hatiwa mune dzimwe nyika kutaura chokwadi hau Zimbabwe pachayo pachayo kuti idzinzira musha woga wokubva kuZimbabwe kuti vane hama inenge ichitumira regeri kwaii Botswana America kwamuri ikoko Britain kana wherever.
Mhm.
Musha woga woga pati kutaura chokwadi kuti musha woga woga mire muZimbabwe pati vane umwe munhu anenge ari diaspora. Saka ndoza ndokukumbira hangu kuti dei mwari papa panyaya yekuti agwana vamutana Dr. Aaron Mutswaleri minister for home affairs ari kunoku bozi vanoratidza kuti vakasimba nenyaya iyo. I remember ndonga muchari kurangarira vachiri kuhealth vaimbotaura kuti maZimbabwe ngaa asati azvipatara zvedu navo vako home affairs kwacho. Saka vari kubvisa nenonzi Border Management Authority kuti paboda pange pabviswa vanhu 1-5 vari 1,000 soja yaya nemapurisa atinoona paboda. Saka anenge ava like anenge ava anenge ava vese vanenge vachienda paboda vane vachiripota department anenge vakaata one.
Aiwa mashoko makuku tuchimhoresai hamanesha mwari.
Ndoda kumhorosa vanonzi vazhiwayo vari kuedza kusondera kuno kurasibhe kuti pele mukuru wesidho sejeni vamota vane nemakusini vachiindisa kuti posevo chingo ebarino iyi zvevhen chozana takatanga kare plus hai havatava mhuri imwe chete plus ndinofarira hangu sidho sejeni nepe nyoro notevera vanhu vakabva mumobhedhi vevoya kumasvingo vari reporter vakanyora ini muzvere namba dzangu dzinenguva muzvekuti tikutura reporter province yedu sara mukati mukomagandiri maramba saka ii kuteerera kwamunoita ikokuva inhepenyuro yandiona kuti hai nhepenyuro yakasiyana nedzimwe nhepenyuro dzandoziva
ndoda
kumhorosa vanhu vekwamamboma ndoda kumhorosa vose vanondiziva nevateereri vese vestudio 7 ingoti
aigore
ra2020 rakanaka
aiwatvestudio
7 mukomajonga kande miri ende mazera zvinochanga yauye mukoma Chris Gande mutungamiri Ngomo Mike Hove tatenda gumbo chetesa ndechive kuchanga vese vanhu vandasiya ndimi yake nemainjiniya nemaprojesa enyu nokutiti muve negore rakanaka nokuti munoti muno makashanda zvakasimba chaizvo.
Aiwa tinokutendai mukoma Donald, munotipa manyemwe, munotipa samanyemwe akataura samanyika samanyanga wamamuri kutaura muchakabvu.
Ndinofara nenhepenyuro iyi nekuti handigoni hangu kutenda tete mavhilazi ndinongoti muve negore rakanaka muchingoramba muchingotovamigwa. Ndotendawo namaripota yenyu ari kumaprovinsi akasiyana siyana mukoma Loida Moyo mukoma Taurai Shava mukoma Thomas Chiripasi Mike Okari yatinenge kanga udzigi King Galu.
Munovaziya vese shiwa muve nezuva rakanaka navo vanofarawo nekuti hazvisi nyore kuti vange tichikupai nhau zuva nezuva. Takutosvitsa kupera kwesenchuri inoi pano mangwana tinenge takunokuzoenda ku2020 musi wechitatu tinoita tova muna 2020 saka tinokutendai kuti makabvira nesu kure uko kudhara tichangotanga
vose vakatanga vana mukoma Reichoto vana the late Caroline Gomba Gomba tinongoti mweya wezoro remugare nepenyoro iyi nepenyoro huru da vanhu vangazii.
Aiwa.
Kuti munozoita munoswa muchatsana ngura kuti yakatanga sei.
Ehe, aiwa ndimune muripo paprogram. Ya, ndimune muripo ipapo musi uyo muve nezuva rakanaka.
Thanks matabas.
Bye-bye.
Yes, lokumbulani moyo kona pake Studio 7 VOA ndivele ku Facebook page. Ukubulani ke uti ukuti abantu bebulawa kunje, bebulawa indlala. Lokunye nje ababhekane lakho kambe libona kanzani kungaba lotshintsho yini. Okuseleyo kuthi nje MDC Alliance lezanu PF kumbe zikhangelane ziyenza utshintsho asikwazi ukuthi kungaguquka izinto eziningi. Sokuthe ke silobaba lapha ecingweni wathi siza ukuthi silobani. Ye mfowethu kunjani?
Hallo Kola. Tiripo Makadi, uthi kutaura nani uyezve muri kuphi?
Muri kutaura na Washington Mabizeni ari muPretoria vo South Africa.
Epitoli kwakadiko kuPretoria?
KuPretoria kunenge kuri nani uku.
Taurai tinzwi.
Gore ranga rakatanga zvaro rakangotoipa ipa sezvo munongoona kuti kutanga pakutanga kwaro kusika pari zino pakupera kwaro kwaingoita kuurayiwa kwevanhu kuita seuye zvino kudhura zvokuti takazototiza kumusha uku munana October ipapo tanga tiri kumusha but patakanga tatoona kuti zvaakutodhura zvakanyanyisa tobva tazototiza zvimwe zvine mutsindo ikoko kumusha zvokuti esh tanga tatokuvara nenzara chaiko chaiko.
Mm-hmm. Saka munoona gore ra 2020 richizomira rakadii?
Kumusha.
Hello?
Ye, ucingo lwakhe unganisoluhambile mavelasi. Wathi sithathe umeluleki Ncube usecingweni. Meluleki Ncube kunjani?
Ngiyaphila njani baba?
Siyaphila kakhulu ke. Wena ungaphi khona mfowethu?
NgiseThekwini eDurban.
Kunjani eThekwini?
Hayi eThekwini ku-right ibhodi njani?
Hayi mbijana mfowethu. Ye, ubona njani umnyaka obuyayo?
Eish, hayi unyaka ozayo mina mangubhekile ayikho into ezoba right.
Mm.
Ayiko as long bengajintshanga ihulumende.
Mhm.
Ayiko into ezolunga eZimbabwe. EZimbabwe abantu bayahlupheka, bayathaywa. Vele thwele kanzima. Sikwamanye ama country kanje vele akulamsebenzi. Mina ngazi ngishwa abafriki. Kanti yona uhulumende sicela lisidlulisele yona amazwi kula siwakhulumayo ukuthi kabantshintshi ukwenza sasitholi beyenza imisebenzi ngathi sifuna ukubuya phela emakhaya ethu sizoyithola imisebenzi.
Ye, sizazama ukuthi sibatshele khonokho ke besiloba uchuma khonapha uJoseph Chuma webadlalazana uPF uthe abantu kumele besebenze ndawonye phela kwenza ukuthi kube lenguquko. So khuluma khonokho nje sithi amabandla kumele angayenzi lokhu kunganikulwa basebenze ndawonye kambe ungabavumelana la ngakhona kuyini?
Ye, ngingavumelana naye ngalokho.
Mm-hmm.
Akubanjwani eZimbabwe sikwazi ukusebenzisana sisizane lapho esizana khona. Mm-hmm. Ne-government. Nayo i-government ayithitha abantu ngendlela e-right. Ingatshaya abantu, ingakhipha amasotsha iwagcina umthetho.
Mm-hmm.
Ingakhipha amapholisa agcina ukuthula e-country. Kodwa kakubanjwane singabantwana beZimbabwe sonke sifuna impumelelo. Bengazicabangeli bona bodwa.
Singathi wena okufunayo i-unity ukuthi abantu bayenze khonokho-ke khomisana umlotha.
Yebo, asihamba neni singamaZimbabwe sonke.
Kwenzakala khonokho njengoba abanye bedosa besiyale, abanye bedosa besiyale, abanye bathi bale Pollard, abanye athi asingeni kuPollard yangikhona. Heyi, kunzima mfowethu.
Kunzima mpela, akunzima. Lami uma ngibhekile le ndaba yePollard, mina ngicabanga ukuthi yinto yabo nje abayiyenzayo.
Mhm.
Yokubhayizisa abantu nje kuyinto yabo yeZanu-PF abafuna ukuthi bazibone kona kuyibo bodwa abakwazi ukwenza izinto eZimbabwe.
Hayi mfoka Ncube sibongile kakhulu ungadinga lokusasa ube le lo mnyaka omuhle omutsha lo mnyaka omutsha omuhle kakhulu he
hayi siyabonga
kulungile Ncube bye bye.
Pana Shepherd Mbanga and I'm watching you from Bulawayo Makadiko Memory Zulu and I'm watching you from Cape Town Maskota Sekosismavi 2019 angasina kumira mushe nemamirira akaita zvinhu kumusha hanzi kungoshandira mafees nefood netransport hanzi zvevari kumusha hapana chatakaburitsa. Blessing Kamusiriro ari kuti manheru akanaka. Charles Mangozho ari kuti Zanu PF you never solve anything hanzi ndo zviri kunetsa. Joel Muungane ari kuti vahanzvadzi nabhudhi muri seiko inii ndakarwadziwa nekushayikwa kwavamutukudzi kudyiwa kwenational team kuAfcon uye kudyiwa kwecaps united. Disciple Gilson Madanira kuti Sister Mavi and your team well done hanzi na disciple hanzi Sister Mavi and your team well done for 2019. Boaz Jayagura kuti tete Mavi ko vamanhanda vakaende piko hatichavaoni pano pa Studio 7 aiwa tichaedza kuvatsvaga kuwhatsapp. Top fan yedu Wagona Chitova ari kuti uyu ndiye top fan wenyu wechokwadi ari kutaura mukoma Donald vabva pamhepo. Luke Samuel Simango ari kuti muri seiko tete Mavi 2019 yanga yakandiomera but ndinotenda Mwari akandipawo mwanasikana muna March aiwa nemakorokoto. Ndiri kuona mumwe wedu reporter wedu Chris Gande ari pano ari kuonawo nesu pano tinokuchingamidza Chris kwauri ikoko uyezve tinotenda vese vari palive feed yedu tinoshuwira kuti pamune mapinda palive mubva madzvanya pakanzi share kuitira kuti hama neshamwari dzigowanawo dzichikunzwai kana tichinge takufonerai Gibbs.
Yeah, kunjalo Chris Gande nxa ulalele khona po share phela kwesindebele khona po kuthi 74 siyabonga eGande esitshela. Yeah, kuzobuya njalo uTylon Banks uthi mfone line kula manje singazi 260 ngeZambia mbona ngani. Uthi ngani disqoza kamaqeda masuku. Uyabhala lapho uthi imsebenze emihle iyazivakazela, iyazigangasela yodwa. Ayinxuswa emuntu. Kodwa ke isikhathi sethu sesitshayile phela sesiphuma enkundleni. Signing off is Kip Stube in Washington DC saying good night Zimbabwe. Have a nice new year.
I'm Marvelous Mhlanganya Huye saying hopefully we see you in 2020 because tomorrow we will not be on Live Talk, but 2020, let's meet again. Bye-bye.